Aiwa kambo anokongarebo kakangouya just from Norway isinzwe kuti yakafungwa bakunzi rikaindi nyore songa ronza kongarebo ranga ritori beat raigadzirwa pai beat rogadzirwa beat rogadzirwa beat bvanakidza bvanakidza kudaro sevanhu vanga vanguru mumudhu wekunakirwawo kwakungotangawo nemungoimba ane kongarebo ha kongarebo kongarebo kongakonga kwakutorekoda besi pai kwakuzotsvaga mashoko akanaka anonyatsokuita kuti akwene nzvere zidziyo iyi ibude mune zvakanaka ndo mhori rakangoti anokonga reba akana kurotwa akana kuitwa sei kana kunyorwa nemunhu kakangouya tirimo zvedu mimi kubikira mhangu
muri kuimba imi muri kunyika yeBotswana asi muchitaura nezvekumusha zviri kutambirwa sei munyika yamurimo
munyika munomu handidi kukuvanzirai baba munyika munomu ndinotonekwawo sevaimbo vemuno vatoriwo vahombe saka ndikangoti vakautambira nekuda kwokuti ndakauita nemazvo nemandorokwati
ko iko kumusha uri kutambirwawo sei mhanzi wenyu
kumusha zvazvo kunyangwe kuine ndingati kurwidzana muchirungu yatinoti competition yevaimbi kana yemimhanzi aiwa baba ndakapinda iyo kongii yakutoshandiswawo nemamwewo mapato kutoshandiswa kutoona kutoti vanotonyora kutoti anokonga rebho maambrela matishet unoona zve zvakanyorwa kunzi anokonga rebho mumwe nemumwe mwana chai chai ari mudumba anokika kanzi konga konga nekonga rebho unoona akutokika mai vakutoti mwana wangu akika anzwa kongi saka konga yakakonga zimbabwe yese it has conquered the whole zimbabwe ndikangoti nziyai yakazuva kana kuti yakatora mukurumbira nekuda kwokuti iyo pache zvayo haikundiki saka yakakunda nechekare
pane vamwe vakuti nziyo yenyu yakukanganiswa zvamanga makanangana nazvo sezvo yaakushandiswa mukuimba pamusoro pemarudzi emuzimbabwe vamwe vachiisawo mashoko avanoda muri kuzvitambira sei
handizivo ndikapindure ndichiti kudii asi ndinofunga nziyo yoga yoga ikaita mukurumbira nziyo iyaiya inoshandiswa munzira dzakasiyana-siyana toda kuzotsanangura pai panozonzi mazezuru kumberi hakundikane muno muBotswana munomu mazezuru mapostori anodaidzwa kunzi mazezuru nevanhu vemuno saka vanhu vanondikurudzira panyaya dzemimhanzi dzangu saka ndakazoimba ini ndichiti mazezuru kumberi uko kwatiri kuenda uko havakundikane vanhu vakatokonga vanhu vanotokonga vanhu vakatsanangurwa nenziyo kunzi havakongeke the unconquerable saka kungoti zvazvo pakazongoiti kungaiwo munyama pakashayikwa zvinhu zvakaita sezvizvi yatinoti interview seyandiri kuitwa inoi zvakashayikwa dai zvakawanikwa izvezvi vanhu vari kunyatsonzwisisa nechekuti zvakamirira zvakadai saka ndo mamiriro akaita nziyo iyi
makaonekwa svondo rapera muchiimba kumusangano wemudzimai wemutungamiri wenyika vanove munyori weboka remadzimai muzano pf amai Grace Mugabe kuchiwesho uku chii chakaita kuti munge muchipinda ipapo makakokwa here kana kuti muri nhengo yemusangano wezano pf jekesai nekuti vazhinji vari kuda kunzwisisa ipapo
aiwa ipapo pakajeka zvapo regai ndipa jekese ini ndiri muimbi ende zvandiri muimbi kudai ndinoimbira vanhu ndinoimbira munhu wese saka ini ndiri munhu akakokwawo kunzi uyautiite sei uyauti muchiru wanoti kublesa nenziyo yako yekuti anokongarebwa unoti vanoifarira ndakaenda ikoko ndisina kutarisa kuti ndadeidzwa naamai venyika ndikati rega ndinonoimba ndikanonoimba ndikapedza kuimba kwangu ndikaenda kukokwa kwekutoti unotokokwa kunzi uyautiimbiro wotoenda potoitwa zvinotoitwa potogadzwa zvinotogadziswa kunzi ndeite ndiendewo imba ikoko ndononoimba sakangoti ndo mhinduro yandingape pari zvino
mbotirovera ikaiko kakonga kakonga kakanetsa
rega ndikuroverai baba hazvinetse ndikati ngo ndo ngo kongako ajizasez anikongarebho kongingo studio 7 anikongarebho ngongi studio 7 anikongarebho ngongi
anikongarebho
avakundikane
vaina
tawanda parudzi avakundikane yebo yese
Jesus is a nigongarebo